Aiwa nezuro hatina kukwanisa pane tsamba yatatakanyorera vecommission saka pane zvataida kuti tigadzirisane panyaya yokuinda ipapo. Saka tagadzirisana tichaona kuti vakabva vatipindurawo but vakatipindura nezuro. Saka papasina nguva yekuti tipenengure tijekeserane sekomishini sesu neiyo commission kuti tozvifambisa sei. Uye pane vanhu vanga vari mulaini vanga vachirivo kutaura vachida kunzipa nekomishini. Saka taona kuti tingai tichibvumirana rimwe date tipane nguva yekukurukura nyaya dzinenge dzichida kukurukurwa tisati taenda kukomishini.
Pane zvichemo zvamanga mina zvekukomishini ndezvipi mungatitaurirawo?
Nyaya iripo taivhunza kuti komishini mareferences ayo akamira sei nokuti nyaya iripo mudariro ndepekuti pakaiswa masoja paground zvinozivikanwa nemunhu wese. Masoja akapfuura vanhu zvakaonekwa nevanhu vese. Vanhu nemhuri vakavictimizwa nevamwe vakarohwa vanoziva vanhu vakavarova. Saka taida kuvhunza kuti kana izvi zviri pachena vamwe vachadamwa here vakadeploya masoja kana vanokondrola masoja vakaita sana Munangagwa navachiwenga ndoo vanhu vakabata masoja kuti pavakaendisa masoja paground vakavapa instruction yekuti kudini yekuti pfuurai vanhu here rovai vanhu here vaishandisa fosi yakaita sei. Vanhu zvavakaita izvi vakaita mukutumwa kwavo kana kuti vakaita vega? Vari kudamwa here vanhu vanga vari mukomandi paground ipapo? Vari kudamwa here masoja anga ari mugrupu iroro? Vari kudamwa here vanga vakapfeka yunifomu musi iwoyo? Vari kudamwa here mapurisa anga ari paground ipapo? Ndoo nyaya yatati chifunga kuti ichange ichipenengurwa ichivhunzwa rudzwa nokuti ivo vachange vachikwanisa kuuyavo here vazvitaurire voga tizvionere pamhino sefodya.
Saka vachauya here vamataura vesa?
Ndo hurukuro yatiri kubvunzana necommission kuti tione kuti zvatiri kuita izvi zvichabatsira ruzhinji rweZimbabwe here kana kuti vatongobvuma zvavo kushandisiwa.
Bato renyu rine vimbo here kuti komishini ingabudisa chokwadi?
Isusu ndo saka tiri kuvhunza mubvunzo iyoyo nokuti zvakaitika zvakaitika pajekerere zvakaitika munhu wese achiona. Kana kotsvagwa komishini panyaya iri pachena ipapa nyaya yatinoziva tese senyika vakazviita nevakaitirwa tese tinoziva zviri pachena. Saka chazvakanakira ndechekuti vakabudisa report inenge ichinongedza kumwe kana kuti inenge yakatarisa kusiko zvichangooneka pasi rese jekerere. International media yanga iripo, international representatives anga aripo.
Saka mati vachamisa vachaenda kukomishini nomuvhuro huri kuuya uyu?
Nemuvhuro huri kuuya uyu kana tapedzerana kutaurirana zvinenge zvichida kutaurwa necommission.